lo que más yo amo, lo quiero tanto. Mapfumo uyo angere kuAmerica kumakore gumi nemana anoti akabuda munyika nekuti ange asiri kufara nemabatirwo ange achiitwa vanhu pasi pehurumende yaRobert Mugabe.
Mabatirwo aiitwa nyika inoi akanga asina kunaka. Munoona kuti utongi hwanga huripo hwanga husiri utongi hwakanaka. Utongi huri one-sided. Une dictatorship mukati.
Mapfumo uyo acharidza kuGlamis musi wa28 kubvumbi anoti anogona kugara munyika kana vanhu vachida kuti aite izvozvo. Mapfumo uyo akambopfuurwa mhosva yekuba motikari anoti haana kana mhosva yaakapara.
Motikari idzi dzakatoshayikwa nenyaya yecorruption irikuitika munyika and hapana munhu akauya achiti ndabirwa motikari. Hama yangu ino munhu anonzi Simba akatodaidzwa nemapurisa emuno unzi uya utione motikari dzamukanya. Tashaya munhu auya achitichi ndakabirwa motikari. Uyai mutore motokari dzake idzo. Akasainiswa mapepa. Vachizoenda kechiri kuti vanozoona kwadziri vadzatengeswa nemumwe mupurisa. Handizi zvinoona kuti vadzoona zvinokorapshini yatiri. Mukuru anozofambisa kubasa ramapfumo vaAustin Sanda vaudza Studio 7 kuti vanogona kuti mapfumo aende kuvulawayo masvingo mutare nedzimwe nzvimbo kana pakaita mukana. Mapfumo akatanga kuimba kare dzimbo dzechimurenga achishandisa madimikira nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Thank you.